manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro zvita 31/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvisarudzo zvakadarika vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira mugore rinotevera
vanhu vari kupiwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi nokuti pamaziviro atanga tichiita vanhu vese vari mutaundi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated
vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nedzimwe nzvimbo vana chiremba vopinda musangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa naurirano dzichienderera mberi iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa mashoko avo ekupera kwegore vachiti vane chivimbo chekuti gore ra2019 richange rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezveupfumi vati hurumende yavo yakatoisa hwaro hwekuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi vaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvakapfuura vativo nyaya huru dzavakatarisana nadzo ndedzekuvandudza upfumi hwenyika kutsigira varimi uye kubatsira vemaindustry vemigodhi nevamwe munyaya dzekuvakwa kwemigwagwa nezvimwe asi vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika nekushayika kwemari mumabhanga kudhura kwezvinhu uye kuratidzawo zviri kubudawo mukuratidzira kuri kuita vanhu vakaita savana chiremba nevamwe mukuzeya nezvemashoko avaMnangagwa aya Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshanda nesangano rePescon Financial Services kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro pemashoko aya
zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika mukatarisa inini nyaya dzemaindustry hadzisi nyaya dziri kufamba zvakanaka chikonzero tichichiziva chikonzero chiri chekuti idzo nyaya dzemunyika hadzisi kufamba kuindisira mberi nyaya dzakadaro yatinoti isusu business environment pachirungu saka zvinhu zvinogona kuti zvibe kuti zvirambe zvichigadziriswa saka ipapo zvinhu zvinotarisirwa kuti mukuru wenyika anofana kuramba achirovedzera zvinhu zvakadaro
tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika muri kuona zvichienderana here
sematambudziko neshuvire zvatinoda kuita tanga tichizvitarisira nekuti hazvisi zvitsva asi nhasi tanyanya kuti tinyanyisise kuda kuziva isusu kuti zvinhu izvi zvinogoneka sei nzira yatichafamba yakamira sei nekuti kungotaura chete hakuzi kungagutsa nhasi uno nokuti nyange mukatarisa pese takadonha nyika ichiinda kumawere kwayasvika uko takanga tichikotaura zvimwe chete izvozvo nasi tiri kungotaura zvimwe chete izvozvo.
Zvataurwa navamunangagwa munoona zvichizadzisika here seshuviro yavo uye nenguva yavari kutara muna 2019.
Toda kubva pakutaura kuinda pakunoita kuinda pakunozvipira kuti iwe mukuru wenyika ngaachitaura kuti ga inini kana ndiri chitaura nyaya dzekuti tiri kuita nezvehuori munyika ndoo matanho andichatora. Tarisai dzimwe nyika dzakaita sana China dzakazvipira, hakuna nyika ingagona kuzvishandura kubva madhaka mairi sezvakaita yedu isina kuzvipira kwakadaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vapersistence kwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zvininga weStudio 7. MuHarare nemamwe maguta mange muine kurwisana pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa, dzimwe nguva mauto ebazi remilitary intelligence. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati vari kumboferefeta nyaya iyi. Hatina kukwanisa kubatawo mutauriri wemapurisa kana mutauriri wemauto kuti tinzwe pfungwa dzavo sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Ndiri kuti shungurudzawo isu ndofunga mazuva maviri matatu apfuura takangoona mapurisa akudeployiwa muguta reHarare pachivano kumhanyidzana kubvisa mamembers edu pavanokushandira vachitengesera. Izvi zviri kuitwa nenzira ine mhirizhonga hombe chaiyo. Matie gas ari kudirwa, vanhu vari kurohwa nemboma, vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivi ratanga tichiita vanhu vese vari mutaunu vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated dzakabvumirwa nehurumende. Saka zviri kutishamisa. Tiri kunzwawo kuti hasiri kuitika chete muHarare, zviri kuitikira munzvimbo dzakawanda. Taona maripoti kubva kumasvingo, taona maripoti kubva kwaRusape kuti imhirizhonga chete yatiri kuona iri kuitika. Mapurisa achiuya sekwaRusape katowana mashoko ekuti nemasoja chaiwo arimo muchirongwa ichochi.
Asi imi sevatungamiri vevanhu vanotengesa mumugwagwa makamboedza here kutaura nehurumende nezvedambudziko iri?
Chinotishamisa ndechekuti tagara tiri muhurukuro nehurumende, tagara tinoatenda ese nhaurirano mameetings anenge ashedzwa kuti nyaya idzi dzitaurike. Kutaura kwandiri kuita izvezvi zvinewe, chikonzero chandiri kuti vanhu ava vari kubviswa kutengesera panobvumirwa ndechekuti pese pane vanhu vari mutaunu izvezvi inzvimbo dzakabvumirana dzinozikanwa kunzi apa pazvina kuona pasara panofanirwa kunge pane vanhu vari kutengesera ipapo. Saka zviri kutishamisa kuti vaakuuya kuti vachibviswa, ende vanhu vava vari kubviswa pasina kana hurukuro kana nhaurirano yaitwa neutungamiri hwakaita seboka redu kuti chii chava kuitirwa izvezvi, reason ndeipi hatisi kuziva. Totoshamisika izvozvo, nokuti inguva yezororo vanhu vakawanda vanga vachipembera vachifarira. Tinoziva mune madambudziko akawanda munyika, but ranga riri nguva rezororo rataitarisira kuzvagwa kwamambo wedu Jesu. Saka we are all surprised nemaitikiro aita zvino.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti nhengo dzaro dzichange dzichiramwa mabasa kwenguva isingazivikanwi kutanga musi wa17 kusvika hurumende yagadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hazvino zvazvinobatsira kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvakawanda zvichida kugadziriswa sezvo vana vechikoro vasingazowane batsiro yavanofanira kunge vachiwana kubva kuvadzidzisi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neATUZ hazvina kuipa, asi zvaibatsira chose kuti masangano ose aise musoro pamwe chete otora danho rimwe chete. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya yavo.
Matisa acha zenga achimira kuenda kubasa kutanga mtu ya 7 kusikira zinyito za oza kutaka zaota ura zanda zirika zinyito za taka achimira kuhurumende nane mwakati cha ura nyeji zinyito eche mari mari edi wani kwa hiri marinete kwa hiri la sikuwa nito kutu enda ose wamu kwenye nyeo za gari kutu wani sikuwa nisiro zinyito kutuwa nakuwa nisiro
nisiro kwa hurumende zainote aina mari yokunze yokutambirisa wanu
Urumende ya karakiza sikuru kutine marie kimpe ya kawanda kwa iso. Akumoti marie hawa zingi varbu itambi chapas mishina maturu. Mzibuti wa sikadze iwo ni muri zao.
Zikoro zuno zaruru wa msua 8. Sakavana hawa munuda kutivadi ni na iwa masara uri.
Kibasa umbele urumende ya kutine katilipi ni ayo ana imbo. Saka mkona takatanga wondo hii koro isati zafuwa. Asimuka tatoza kanyanya kumezimimbe chedi kino tebasira wana nebuti kutu. Kore kazi na basa utisikofu wakusina zimetisi wa sekutu ita zika kwani newe nyu kariki na miriko inoda kwani siwa zaka wanda sekutu wa nama kwani kekusia nisa kutu wa tisi kata ya wonde ya tina hili wonde inete bata nijiro uwe kwevana kuto kulitira wa berezi ya bata nini kuto wonde hili kutu urimende isi marita kwa marimu yine esu yine wana
chii chakabuda mkufamba kwa maka itakupa kwa mtaro kuenda kwa harari
Tunofara kusomba kwedu kwa kabuhidu ya tunisina wakonti ya tunisani yuse waka mtikisa nyaya yedu nika yosi yaku mtikisa nyaya yedu ya tukiri wano wane umtikido kakete tutori nina ya nuna ya kakura kitu wakana wako wana tepe kwa kenda kumabati wano ziya kutundio kusemo kwa kwa daratiki kwa tunofara kutika yose tunofara zakare kutu kwamba kwedu waka uwejira kubati ana pa wasanti ni wasanti waka wanda
pale wamu wanoti muna kubatana Vashanda wana kubatana, maticha wa rairizi wana kubatana. Pana mangu masangani, ria muri kushanda nao mshirongwa isu.
Nasi kato nyorera gwaro kumapuka hese ya rimu kosewo watino shanda nao. Kutuwawe tiche mwone la pamu, nambaye dozo jato disikwa nasi, pata abikenda kina diagnosis kesi na hindiwe. Nasi bakutuwewe wachanda wachua, nyekuti gonde hote hata kubwa isiye, ya atikwe kika gonde.
Mutungamiri wesangano runomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7 zvichakadaro vana chiremba vange vari kuramwa mabasa kwemwedzi wose vange vari musangano nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi mushure mekunge hurumende yaimbenge yatanga yati yavamisa basa ikazotizve yavadzinga yati ngavadzoke pamabasa nhaurirano dzichienderera mberi Vanhu vakawanda vanoroja nekurenda maofisi muchinoi vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kwemari dzavanobhadhara mwedzi wega wega. Asa chikoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weavo vawedzerwa mari yekugara dzimba mbiri muri kusheni runogara veruzhinji rwechikono hono vamishek sambo vanoti kukwidzwa kwedzimba hakuna kunaka sezvo vasina kuwedzerwa mari yavanotambira. Vasambo vanoti vaibhadhara madhora zana nemakumi maviri pamwedzi asi kutanga muna ndira vachange vachibhadhara madhora zana maviri pamwedzi
bati kukwidza mitengo yekugara mudzimba kuloja handione sokunge zvino zviri justified nokuti navanhu kwavanosenza havana kukwidzirwa mari dzavo saka vanokwidza dzimba vanozvitora pai chii chakwira pakuzokwidza mutengo wenu
Vasambo ava vanotambira mazana mana emadhora pamwedzi varoti havaone vachikwanisa kubhadhara mari yawedzerwa iyi nekuda kwekuti vave nemwana ari kuenda mufumu yekutanga Vasambo vanoti zvinhu zvichaoma zvekusvika pamaomero akamboita upenyu muna 2008
Zvese zvakangoitawo mugore makore apfuura takaona vanhu vachibhadhara marenda avo nemagroceries nachitengerwa bhagedhi rechibage achitengerwa 2 litres remafuta nechichi ndinoona sokunge ndoko hazvichaguma zviri nokuda kwokuti kana iri mari isakasakwanisa kutenga munhu anogona kuguma akuda zvinhu zvacho zvinotengwa nemari
Mumwe mugari vaEmmanuel Saurombe vanoti vane dzimba vafanirwe kutora kurojesa sebhizinisi
marenziga emudzimba chinhu chekubatsira vanhu kuti vagare achinga chikonsidere business chekutoti munhu anofanira kupidza mahezi kuti anzi apa musoro chinje ungobatsirana kuti vanhu vaone.
Vasaurombe vanoti hofisi yavo yavanoshandisa yakakwidzwawo nemadhora makumi mashanu. Vasaurombe vanoti dambudziko riripo nderekuti bhizinisi harisi kufamba sezvo vanhu vakawanda vasina mari.
Tenda vemari, like for example, vanhu vakutenda zvinhu havasitengawo masupamaketi. Vakungoinotsvaga vakutisari vakwira bhazi vacho vakunotenga kuzi handimuona iwori mubhizinesi wekutengesa zvinhu zvako uchauona mari yekutenga.
Mumwe ane dzimba dzekurojesa muchinhoi vaDominic Shava vanoti vakakwidza mari yerendi sezvo vachirarama nemari yemaroja uye zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Kwidzawo marenzi erubozi izvezvi pakeji yeraisi yangofanana namari yacho yangofanana neimba yerumhwani. Saka vanhu varingokombe nawo avo vachiti zvinhu zvokwira zvinhu zvese zvongokwira.
Nyanzvi inoita basa rekutsvagira vanhu pekugara uye kutsvagira vane dzimba vanhu vekugara dzimba dzavo. Vakilienzi Gudu vanoti vanhu vakawanda vave kubuda mudzimba dzavanoroja vachinotsvaka dzimba dzine mipanda mishoma nepamusana pekukwira kuri kuita mari dzinobhadharwa mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende muAmerica nenyaya yekunetsana panyaya yebudget kwemutungamiri wenyika nedare reCongress neSenate kwapinda muzuva regumi nhasi pasina kana mukana wekuti pachaitwa chibvumirano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump anoti havasi kuzobvuma kuisa runyoro rwavo pabudget kana pasina mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi sezvo kuri kutambisa mari uye vachiti vaTrump pavaitsvaga rutsigiro vakati Mexico ndiyo yaizobhadhara mari iyi sezvo vanhu vachipfuura nemunyika iyi kuuya kuzotsvaga mafuro manyoro muAmerica. Hurumende yeAmerica ine vashandi vanodarika mamiriyoni maviri. Vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara. Asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanoti uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kuderedzwa nekuda kwechikafu chine utano zvikuru chechinyakare. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezvirwere yakaburitsa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike. Muzvinafundo Matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa cheCancer Nutrietics Cure Campaign iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo nokuti panopupfunyuka anonzi nechirungu maminerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura.
Tinoda kudzidzisana nezveguyo. Vazhinji venyu kumusha uku munoziva kuti vana mbuya vaitikuyira dovi, vaitikuyira zviyo zvinobata paCancer Nutrietics Campaign munga. Izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga. Ndizvozve zvatava kutanga kuita muCancer Nutrietics Cure Campaign.
Tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana siyana pa University of Zimbabwe School of Medicine au vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuAfrica yese kwemakore akawanda.
Ini ndakazvirapa for 8 years nezvinhu izvo. Ndinozvirapa ne zvinobva muguyo nehuyo. Takaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu mamwe acho anokuvadza.
Muzvinafundo matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopfupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike.
Zvinopfupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo. Handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo. Kuti ridzike, dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richinda mufu kana mudovi. Saka ndizvo zvotoshandisazvo. Takunozvitsvaga mufu.
Vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopfupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe zvichibatsira mukupura kwake.
Kuti mumvura dzatinenge taisa mumishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa. Yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumaresearch.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare. Vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri.
Kumaruwa uko tinotofunga kuti isuni ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya. Asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri tinofanga kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichiisa micronutrients anobva muguyo muzviyo mumhunga uye mapfunde. Vanhu vachidya zvinhu izvi.
Muzvinafundo matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara.
Kensa haidi zvinhu zvinokonzera acid, haidi shuga. Sadza rewaiti rine shuga yamusingazivi inonzi starch. Shuga yaye waiti ine shuga yakawandisa. Kensa haidi izvozvo. Mazowe ane shuga, koku ine shuga, fanta ine shuga. Chimboregerai shuga kana warwara.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa cheCancer Nutrietic Cure Campaign musi wa19 Mbudzi. Pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muZimbabwe nenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 kuUniversity of Zimbabwe School of Medicine muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata cheFC Platinum chiri kuvhura makundano enhabvu egore rino asi paine mubvunzo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCAF Champions League vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates kuSouth Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Nhoroondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemusindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya. Asi matambiro ekugona kunenge kudada mumandava stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kuma quarter finali. FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro. Ndokuzoita zvekare Mangange 0-0 neOtoyo Oho yekuCongo. Mutevheri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
Mugugungano rawakaiswa kairi FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo. Asi vakaenda kunze varutonga kuti tambire zviri nani.
Mutevheri wechikwata cheDynamos vaObed Masotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei nyangwe vakomana vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Mbomwe muteveri womutambo uyu vatatenda makazvu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
Nematambiro yapedza mutambo matambiro yanga ichiita ikasvika kure. Ndaona ichisvika kana kumafinal.
Simurairidzi wePirates Milton Srejovic audza mapepanhau ekusouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiita mumakundano aya, uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava stadium zvichavane, zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCup Champions League kechipiri munhoroondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu.
Makasimba here vashamarari rekuStudio 7. Tinokushuvirai gore idzva rakanaka. Zita ndonzi munyaradzi kofi. Ndinobva kuHarare kuchitungwiza. Ndinomhoresa hama neshamwari pamwe chete nemhuri dzisedze kwakofi. Tiri muno muSouth Africa kuCape Town. Tinokushuvirai kuti tipinde mugore idzva rakachena uye rakajeka. Yepi 2019.
Magadi vateerere veStudio 7 nevashamara veStudio 7 ndinofara nokutaurawo pamhepo veStudio 7 itirwa ndichikwazisa hama dzangu. Zita rangu ndinonzi General Makura. Ndinogara ndiri South Africa but pari zvino ndakauya kuZimbabwe kumusha kwandiri kufara nehama neshamwari. Zvokutanga ndinokwazisa mai vangu vari kugokwe nevazukuru vangu nomudzimai wangu nevana vangu vari kuSouth Africa, Anatoria naSurprise Makura. Uyezve ndinovashuvira kuti ugoredzwa kuti vapinde mugoredzo atore makumbori mu-2019. Natenda hangu Studio 7 pamberi nebasa ramunoita rakanaka rinokudzwa rokutaura chokwadi.
Makadi henyu kuStudio 7 ndinoitwa Samson Mbuzi kana kuti babamo. Tinoda kukwazisawo amai vangu vanoitwa Jeneti vanogara kuchiweshe uko pawadhapo, nasisi wangu Juliana nevamwe vacho vese ndinovakwazisa. Nasisi wangu Tangizai namunin'ina wangu Kraidoni vakawanda vese ndinovakwazisawo. Nehama dzangu dzose dziri matii mane yenyika ndodzikwazisa. Nemhuri yangu iri pachitungwiza mo Blessing naJeneti naJaguarini naJunia ndinovakwazisawo nevangu nomufaro kuti happy 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 new year. Namai vangu ndoti happy happy new year, musagumbuke zvenyu nekuti yeni mwana wenyu hapana chandakuitira iwo paChristmas ino. Tizvitarisire iguru rinouya. Ndoti happy 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 new year.
Ini ndinoitwa mai Mwasa, ndinoda kumhoroyesa hama dzangu dzekwaMagenge, vana mai vangu nehanzvadzi dzangu ndichiti muve negoredzva rakanaka. Ndiri kumhoresa zvakare uko kwandakarorwa kwaMasimbo kundomhoresa vateswara vangu navamwene vangu ndichiti makaita wani. Ndinoti muve nenyu yeyaka goredzva rakanaka. Ndinomhoresa Christabel ndoti mwanangu wakadadisa wakapasa. Ndichimhoresa zvekudzaishe ndichiti ramba wakadaromwa vana vangu. Ndichimhoresa zvakare Mutete Shama. Ndichizomhoresa zvakare chibayo mumwe chano chinonzi Christopher. Ndichiti Mwari ngavakuchengetei 2019.
Tinotenda vese vakwanisa kutipa kwazi so dzavo tashika kumagumo echirongwa chedu musakanga kuti pa live talk tichanderera mberi tichitaura nemi vateereri muchitiudza zvamuri kuronga kuita mugore riri kutevera. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.